Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina mbudzi 7, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatambidzana tsvimbo yekutungamira nyika navaDonald Trump murunyararo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris votambira kukundwa sarudzo navaDonald Trump. Ko zvizvarwa zveZimbabwe zvinoonawo sei kusarudzwa kwavaTrump? Tichakupenya izvi zere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vatura mashoko avo nezvesarudzo vakataura kukosha kwekutambidzana masimba murunyararo. VaBiden vataura izvi vari muRose Garden pamuzinda weWhite House muWashington DC. Vati vakatokorokotedza vaTrump avo vamirira kutora mhiko yekutungamira nyika vakativo vakataura nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris avo vakakundwa musarudzo navaTrump. VaBiden vati vanhu havafanira kuda nyika yavo chete kana vachinge vakunda. Vati kutambira zvabuda musarudzo nekutambidzana tsvimbo yekutungamira nyika murunyararo ndizvo zvinosimbisa utongo hwejekerere. VaBiden vati vanotambira zvakasarudzwa nevanhu vakati vanhu vanofanira kubatana zvisinei nekuti wakavhotera ani. Vatiwo sarudzo dzemuAmerica dzinoreva zvejekerere. America iri kugadzirira kutambidzanwa kwemasimba, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vachikorokotedza vamirira kutora mhiko yekutungamira nyika vaDonald Trump uye vomutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vachitambira kukundwa kwavo musarudzo. Mutori wenhau Patsy Widakusarwa anotipa nyaya inotevera kubva kuHoward University muWashington DC uko amai Harris vakataura vari nezuro. Nya iyi muri kuiverengerwa na Blessing Zulu Studio 7.
Amai Harris vakatenda kuti vainge vakundwa musarudzo paHoward University apo vakadzidza uye pavainge vari nevatsigiri vavo vakamirira kunzwa zvainge zvichibuda musarudzo. Vakange vavimbisa havo sarudzo dzisati dzaitwa kuti vakazvipira kutambira zvinenge zvabuda musarudzo idzi zvinova zvakasiyana navaTrump avo vaiti kana vakakundwa sarudzo idzi dzinogona kunge dzabirirwa. Amai Harris vakati kutambira zvabuda musarudzo itsika yevanhu vemuAmerica.
Tinoremekedza nekukoshesa bumbiro remitemo yenyika yeAmerica, kudarika mutungamiri wenyika kana bato. Tinopa ruremekedzo nerukudzo kuzvatiri sevanhu uye kurumbidza musiki. Kuzvininipisa kwangu pamberi pezvinhu zvitatu izvi, ndiko kwapa kuti ndive pandiri nhasi. Asi, apo ndiri kutambira zvabuda musarudzo, handisi kuti handichatendi mune zvandaifunga kuti zvinofanirwa kuitwa pandaitsvaga rutsigiro.
Vasati vataura kuruzhinji amai Harris vainge vambofonerawo vaTrump vachivakorokotedza nekukunda musarudzo uye zvipangamazano zvavo zvinoti vakataura nezvakakoshera kutambidzana masimba murunyararo uye kuva mutungamiri wemunhu wose wemuAmerica. zvipangamazano zvavaTrump avamirira kutora mhiko yekutungamira nyika. Zvinoti vaTrump vakatenda amai Harris neushingi hwavo kuzvibata kwavo pavaitsvaga rutsigiro, uye vanoti vaviri ava vakatendirana kuti zvakakosha kubatanidza nyika. Mumashoko avo nezuro, amai Harris vakaedzawo kunyararidza vatsigiri vavo nevaivabatsira kutsvaga rutsigiro.
Kana kwaita rima ndipo paunokwanisa kuona nyenyeredzi. Ndinoziva kuti vanhu vakawanda vari kuona sekuti tave kupinda murima, asi izvi handizvo. Asi ndinzweiwo kana muchifunga kuti tiri murima. Ngatichenese denga nechaedza chenyeredzi.
Mashoko aamai Harris akarangaridzawo vanhu nezvegore ra2016, apo mumwe mudzimai, amai Hillary Clinton, vakakundwawo navaTrump vakatambirawo kukundwa kwavo. Vatsigiri vaamai Harris vanodarika zviuru zviviri vainge vaungana paHoward University manheru emusi wechipiri kuti vapemberere kwavaifunga kuti kwaizova kukunda kwavo, asi pakazove nekusuwa kwakanyanya, apo zvakabuda pachena kuti vainge vokundwa sarudzo. Apo amai Harris vainge votaura vamwe vatsigiri vavo kusanganisira Caitlin Galthia vakadonedza misodzi.
I woke up crying. I left the rally last night crying.
Ndamuka ndichichema. Ndakabva pagungano ranezuro ndichichema. Asi iko zvino ndave kunzwa zviri nani. Tine ndima ine makata. Asi hazvireve kuti rwendo rwasvika kumagumo.
Mumwe mutsigiri waamai Harris vaJonathan Burton vativo,
she gave us a little bit of hope to keep continue to work, you know, on yourself, on your community, and to focus.
Vatipa chivimbo chekuti tirambe tichishanda nesimba, tichizvishandira pache zvedu, kushanda mumatunhu edu, uye ndinofara kuti vapeta urongwa hwavo vachitipa chivimbiso netarisiro.
Mumwe anotsigira amai Harris muzvare Dita Bagava ativo,
the people have spoken, we need to respect that, this is democracy.
Vanhu vasarudza wavanoda, tinofanira kuzviremekedza.
VaTrump vakaudzawo vatsigiri vavo nezuro kuti vainge vakunda zvine mutsindo.
They came from all quarters, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American, we had everybody.
Vanhu vakabva kumativi mana ose enyika. Vamiririri vevashandi nevasiri vamiririri vevashandi, vatema nemaHispanic Americans, Arab Americans, Muslim Americans, taive nerutsigiro kubva kumarudzi ose.
VaTrump vakaona mavhoti mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 292. Amai Harris vakaona mavhoti mazana maviri nemakumi maviri nemana kana kuti 224. Nyaya iyi yatumirwa naPetsi Wadakuswara weVOA News. Mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Nefenyure Voice of America inoti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakakunda mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris musarudzo yemutungamiri wenyika. Nyaya iyi yatumirwa naCaroline Pressut weVOA News. Mukaiverengerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
Vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika yeAmerica kana kuti president-elect vaDonald Trump vakavimbisa kuti vakasarudzwa vachavandudza zvinhu zvakawanda munyika. Mutori wenhau weVOA Tina Trin anotarisa mimwe mitemo yavakambodzika pavakatungamira nyika uye zvavari kutaura iko zvino. Nyaya iyi muri kuiverengerwa neni wenyu Blessing Zulu, VOA News. VaTrump avo vane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa vari kudzokera zvakare kumuzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House. Sezvakaitwa navaGrover Cleveland kuma1800, vaTrump vachatungamira nyika kwemakore masere asi asina kutevedzana. kuti tinzwisise nezvetemu yavaTrump yechipiri zvakakosha kutarisa zvavakaita pavakatanga kutungamira nyika uye zvavaitaura kuvatsigiri vavo. Chekutanga chakakosha inyaya yekushanyirwa kwenyika nekwavanoti kukoshesa nyika yeAmerica kwete kudyidzana nedzimwe nyika dzekunze. Muna 2017, mazuva manomwe vangotora mhiko, vaTrump vakabva varambidza kupinda munyika kwemazuva mapfumbamwe kwezvizvarwa zvenyika zvinobva kunyika dziri kuMiddle East kana kuti dzemaMoslems dzakawanda. VaTrump panguva iyi vakati,
I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America.
Ndiri kuparura dzimwe nzira dzekuona kuti munyika musapinde vanopfurikidza mwero. Hativadi muno.
Vachitsvaga rutsigiro gore rino, vaTrump vakavimbisawo kuti vachadzinga vose vari kupinda munyika vasina magwaro akakwana. Vanoti vanhu ava vave kuita sehosha chaiyo muAmerica. Vakaudza vatsigiri vavo kuNorth Carolina zvavanoti vachaudza mutungamiri mutsva weMexico kana vatora mhiko.
I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into,
ndiri kumutaurira musi wekutanga chaivo kuti vakaramba vachitumira kuno mbavha nevanotengesa zvinodhaka, tichavatorera matanho akasimba. Ndiri kuvaisira mutero wezvikamu 25 kubva muzana kune zvose zvavanotengesera America.
Pavaitungamira nyika, vaTrump vakaisa mitero pane zvinhu zvinotengeswa kuAmerica neChina, uye zviri kuratidza kuti vachaenderera mberi vachiita zvirongwa zvakadai.
I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States.
Vari kutikuwadza zvinhu zvisingatambirike. Vanorambidza vanhu kutengesa zvinhu munyika mavo, vanhu vorasikirwa nemabasa, votanga kugadzira zvinhu zvacho munyika mavo, votitumira zvavagadzira pasina mutero wavanobhadhara. Tinobva tarasikirwa. Tinorasikirwa nemakambani, nemabasa, tinorasikirwa nezvinhu zvakawanda, zvinhu zvinoratidza kushaya njere.
VaTrump vakaburitsawo America muchibvumirano chekukurudzira kutora matano pakushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti 2015 Paris Agreement vachiti,
I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris.
Ndakasarudzwa kumirira vagari vemuPittsburgh, kwete Paris.
Vanotiwo mutemo wavo panyaya yemafuta ekufambisa dzimotokari unenge wakanangana nekuchera mafuta aya muAmerica kwete kutenga kune dzimwe nyika.
We're going to first day, first hour. We can do many things in the first, but first we're going to drill, baby, drill.
Muzuva rekutanga muhofisi tichaita zvinhu zvakawanda, asi chekutanga kuchera mafuta ekufambisa dzimotokari.
Mutemo yavo yechipiri, vaTrump vari kuvimbisa kudzika mitero yekubhadharisa dzimwe nyika pakutengeserana uye kusanyanya kudyidzana nevekunze sezviri kuitwa nemutungamiri wenyika pari zvino vaJoe Biden. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau weVOA Trina Trin, mukaiverengerwa neni wenyu Blessing Zulu, VOA, Washington DC.
Zvakabuda musarudzo yedare reparamende repasi kana kuti House of Representatives hazvisati zvaziviswa zvizere. Asi iye zvino Democratic Party ine zvigaro mazana makumi mapfumbamwe nezviviri kana kuti 192, Republican Party ine zvigaro mazana maviri nezvitanhatu kana kuti 206. Dare iri rine zvigaro mazana mana nemakumi matatu nezvishanu kana kuti 435. Kuti bato rinzi rakunda rinofanira kunge riine zvigaro mazana maviri negumi nezvisere kana kuti 218. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Pasarudzo dzemuAmerica dzakaita kuti maRepublican vakunde chaizvo, so kuziva kwedu kuupresidendi, kuusenata, kuusenate nekuHouse of Representatives zvinoreva zvakawanda chaizvo pautongi hwemunyika yomuAmerica.
Ndipapo patiri kuda kuti mutsanangurire vateereri ipapo.
Purezidendi akange iye aine majority inenge iri kusenate, yozoita zvemajority inenge iri kuHouse of Representatives, uku zvinoratidza kuti izvo utongi hwake huchange hwakamunyu nyorovera chaizvo kwakamusunungukira chaizvo nokuti unenge aino ruzhinji rwavanhu vaano kudzidzimba mbiri dzesenate House of Representatives dzinenge dzichimusapota pane zvose zvaanenge achida. Saka zvinoreva kusimba kwoutongi hwavaDonald Trump rwendo runo vachipinda kunotonga rwechipiri.
Vakakundwa musarudzo, ngatiti amai Kamala Harris, vanenge vochiita sei kuenda mberi?
Amai Kamala Harris hazvirevi kuti havachashandwi navo muutongi hweAmerica. Vanowanza vatodanwa kuwhite house pachapinda vaTrump, vanowanza vatodanwa vanenge vakaruzaiwa namai Kamala Harris kuti chiuya titaurirane savana vomunhu mumwe womunyika mumwe, tione kuti pamwe maidea ako angangotibetsera vokutonga.
Ko, vari muzvigaro zvehurumende vemadhemokrats vanoramba varipo here?
Pamwe vanhu vakafana vakabata zvigaro izvozvi mumadhemokrats vachishanda navaBiden vanogona kusangobviswa pazvikundla zvavo nokuti vanenge vachionekwa kuti basa vanorigona. Zvekare handiyo solution yokungosvika pamwe uchibvisa vose vagara varipo, unenge uchida pamwe kumboshanda navo uchiona kuti vanoshanda nenzira dzipi.
Pane sarudzo dziya dzichazoitwa paperi apo dzemamidterm dziya, padzinouya pane zvizhinji here zvamunoona sokuti zvichachinja?
Pasarudzo dzimwe dziri kutevera dzinowanza dzaitwa pakati pesarudzo dzamapuresident dzinonzi mamidterm elections dzinowanza dzachinja chaizvosa. Ndinotarisira kuti dzinochinja padzichazoitwa pamakore maviri kubva patiri panapa. Panoitwa anonzi mamidterm elections anenge achisarudza nhengo dzokumahouse of representatives, nhengo dzimwe dzokumasenata uku namagavhena mamwe vanenge vaine makore avo anenge apera.
Vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunhare kuOhio muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Varwiri vekodzero dzemadzimai vakawanda vanoti kusarudzwa kwemadzimai echitema maviri anoti amai Lisa Bland Rochester vekuDelaware pamwe naamai Angela Olso Brooks vedunhu reMaryland kuti vapinde mudare reSenate kunofadza. Aka ndekekutanga munhoroondo yeAmerica kuti mudare iri muve nemadzimai echitema maviri panguva imwe chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro kwekwerere.
Notenda mai Kamala Harris pakumiririra madzimai musarudzo nokukwikwidzwa kuchangobva mukuitika munyika yeAmerica. Kunyange zvazvo vasina kuzobudirira, asi kushinga ikoko kwavakaita kunopa kuti madzimai avevo nokukurudzirwa kuti vaite zvematongerwo enyika uye kuti vave vanodawo zvokutungamira. Tinoda kutendawo nokuona kuti madzimai aripo achiri kumira chaizvo kuti vatungamirirevo, vape mafungiro avo uye vabatsire kuumbwa kwenyika yeAmerica. Takatarisa madzimai maviri akabva kusarudzwa kupinda mudare reSenate, mai Lisa Bland Rochester vokuDelaware. Tinoona kuti vakamira-mira chose vakabudirira. Totarisa zvakare kuMaryland kuna mai Angela Olso Brooks, vakamira-mira vakapindawo muSenate.
Zvakaitika izvi zvinorevei kumadzimai nevanasikana?
Chinhu chinokurudzira madzimai kuti zvingaita zvazvo sokunonoka, iye ukamboita sokukonewa pokutanga asi ukaramba wakashinga zvinoita. Uye tinokurudzira madzimai kuti kana mumwe mudzimai achimira chidawo chinzvimbo chokutungamirira achigona achizvikwanisa, ngatimirei tsigirane timire pamwe chete kuti zviendeke.
Mungati pane zvingadzidzwa here nenyika dzemuAfrica dzakadai seZimbabwe pamusoro pekutambidzana kwemasimba mushure mesarudzo pane zvamuri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica?
Ya, zvingadzidzwa zvakawanda chaizvo, kunyanya tingatangira panyaya yerunyararo. Nyaya yerunyararo ndiyo yakakosha. Kozotiwo vanenge vachibuda musimba vanopuwa nguva yokupendera rwendo rwavo rwavanga vachifamba narwo uro masuva akati kuti, tingangoti avo vanenge vachipinda saizvozvi tinoona kuti vanotarisirwa kuzopinda kana January. Saka pane pamboita mukana wokuti vanhu varipo vagadziridze zvinhu zvavo, vanyatsosiya vavhara zvavanenge vakatanga vapendera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Gadziro Gwekwerere, vachitaura vari parunhare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muFlorida muno muAmerica. Mushure mekusarudzwa kwavaDonald Trump semutungamiri weAmerica wechimakumi mana nenomwe kana kuti 47th president, vamwe muzano PF vanonzi vari kupembera nekusarudzwa uku vachiti vanoona vaTrump vachibvisa zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Asi America neBritain dzagara zvadzo dzichiramba kuti Zimbabwe iri pazvirango, America ichiti yakangotemera zvirango vanhu gumi nemumwe chete kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemakambani matatu. America inopomera vatungamiri veZimbabwe mhosva yekutonga nedemo pamwe nekuita uori, kunyange havo ivo vari kuramba zvipomerwa izvi. Mumashoko avo ekukorokotedza vaTrump nekukunda kwavo musarudzo, mutungamiri wenyika vaMnangagwa vakati vakagadzirira kushanda navaTrump mukuunza runyararo pasi rose. Asi vamwe vanoti vaTrump pavakambotungamira zvirango hazvina kubviswa. Zimbabwe yakatsvagawo makambani mana anoti Mercury Public Affairs neBTP Advisors dzekuBritain neBallard Partners pamwe neAvenue Strategies dzekuAmerica kuti dziibatsire kuti zvirango zvibviswe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr Masimba Mavhaza pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Watawanda Dzokora. Takatanga nokubvunza Dr Mavhaza kuti zvavari kupemberera izvi vanoona zvichiitwa navaTrump here.
Chekutanga ndechekuti vanupf haisi kupembera nekuti vaTrump munhu wedu kana kuti chii. Tiri kupembera nekuti vaTrump munhu ane pfungwa dzekusada kupindira munyika dzevamwe, ende haana pfungwa dzekubata-bata kana kurwisana nevanhu vaanenge asina kuburana navo. VaTrump from his statement vakatiwo, "The US is a pressing challenge that depends on preserving an image." Saka this image ye US yanga yavape zvinezvi yanga iri yekuda kungodenha hondo muparanzvongo. But vaTrump vari kupinda vane chinangwa chekuti vachamisa hondo dzese, vachabvisa rubatsiro rwavari kupa rwokupesa dzimwe nyika dzisina musoro kuti dziite hondo, uyezve vachakurudzira nekuumba runyararo mupasi rese tenderere. Tanoda kwaizvozvo isusuwo veZimbabwe tikutarisira kuti vaTrump nematauro avo nekuti havadi kupindura mune dzimwe nyika vachabvisa zvirango zveupfumi zvakarohwa Zimbabwe neAmerica. Saka tikutarisira ipapo tinoona kuti vaTrump vachatibatsira and zvichashanda in that manner.
Vadzokora, manzwa zvataurwa navaMavhaza nezvikonzero zviri kuita kuti vafunge kuti aiva hurumende yavaTrump inenge yakasiyana nehurumende yavaBiden, munoti?
Chekutanga regai ndititende mai Kamala Harris zvavakaita kuti vakadyiwa vakakonsida vakataura kuti vachaita kuti pave netransfer of power. Zvinotadzwa kuitwa nevamwe vatinoziva vekwana Mavhaza vekuZimbabwe, chikoro chikuru chandofungidzira kuti vanhu veZanu PF nana Mavhaza vanofanirwa kudzidza. Touya panyaya yekupemberera, aiwa tese tiri kupemberera. Makaona mukuru wemaCitizens President Chamisa vachitaurawo vachipemberera vachikorokotedza President Trump nekukunda kwavakaita. Isu seMaCitizens emuZimbabwe tinoshanda zvakanaka nemaDemocrats nemaRepublicans. Vose vanoziva hondo iri kurwiwa nevana veZimbabwe kune munhu ari kutyora kodzero dzevanhu. Zvese izvozvo hurumende yeAmerica inenge ichiona. Ivava mavaza vari kubva vashoropodza hurumende yemadhemokrats vachitaura nyaya dzemasanctions.
Vamavaza, muri kutaura nyaya yekuti vatrump munofungidzira kuti vanozobvisa zvirango zvamune zvakatemerwa nyika kana vanhu vakatemerwa zvirango. Tinoona kuti munguva yavakambenge vari mutungamiri muna 2016 kusvika 2020 vakawedzera zvirango kana kumutsiridza zvirango zvamuri kuti zvibviswe izvo. Munoona paine shanduko izvo?
Pachava neshanduko huru nekuti makatarisa kuti pavakawedzera zvirango vanga vasina kuona kuti hurumende itsva yapinda ichamira sei. But vasati vabuda kana mukurangarira mashoko avo vakataura pamusoro peAfrica zvichitanganisa Zimbabwe, vakati vari kuona kubudirira kukuru kuwirirana kukuru nemutemo zvekuti ivo havana chikonzero chekupindira munyaya dzekuAfrica nekuti Africa yaakugona kuzvimiririra. Saka tinotarisa kuti iko zvinezvi vadzoka vanyatsoona vari kunze, vanyatsova machuhadi, vaona kuti munhu anga ari kutungamira hurumende yavo munhu anga ari kuita basa rekutsvaga miromo uko neuko. Nekuda kwaizvozvo vatanga vachibvisa zvirango izvozvizvi.
Vadzokora, pindai tinzwe hanzi, vanotarisira kuti zvirango zvavanogara vachingoti zvakatemerwa nyika zvichabva zvabviswa nekupinda kwavatrump.
Kutaura kwemunhu asingazive, ndogara nichitaura kuti Dr. Mavaza vanozviti dokta asi vanotoda kudzidziswa. Regai ndivadzidzise ipapa apa. Hurumende yeAmerica ihurumende inokoshesa kodzero dzevanhu. Hakuna nyika inokoshesa kodzero dzevanhu kupfuura America. Saka zvavari kutaura izvo zvekuti vaTrump vachazodai, chero kukabva president kudenga akadzika pano, anongosvika achitaura kuti Zimbabwe zvamuri kuita izvo zvekusunga vanhu vasina mhosva, zvekuponda vanhu, zvekuabducta, regedzai. Mukaregedza hakuna chinhu chinozonzi zvakare zvirango zveupfumi zvinouya kwamuri. Saka panyaya iyoyo, as long as Zimbabwe ichiramba ichisunga vanhu sezvavari kuita izvozvi, ichiramba ichiponda vana veZimbabwe, ichiramba ichitambudza vana veZimbabwe nekuba neuori hwavari kuita muZimbabwe, hakuna chinochinja nemarelations avo neAmerica, zvisinei kuti president auya ndeupi.
Dr. Mavaza, hanzi bvisai zvirango zvamuri kuzvitemera imi zvehuori kutonga nedemo kutyora kodzero dzevanhu. Munoti
aiwa uku kurwara kwadzokora nevamwe vanodaro. Zimbabwe inyika inochengeta mutemo. Hatitongi nedemo, totonga nebumbiro remutemo rakasarudzwa nevana veZimbabwe. Zvinozvakadzokora zvido zvinoita kuti Zimbabwe irohwe nezvirango zveupfumi zvekunyedera nyika yako, nyika yechizvarwa. Masanctions haasi kuuraya ZANU PF, haasi kuuraya Munangagwa, ari kuuraya vana veZimbabwe vari mugrassroots, vari kumusha, vari kushaya mishonga kuzvipatara.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF, Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemuAmerica, takatarisa madzimai kunyanya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vataura nezvesarudzo dzichangobva mukuitwa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika Mai Kamala Harris vanotambira kukundwa musarudzo navaDonald Trump. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndikusiyai muna Taboka Ncube.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 7 kuLwezi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Joseph Biden wakale Melika uthi uzanika ngemfanelo intambo zombuso owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngoZibandlela ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamaDemocrats bathakazelela ukunqoba kwabesifazane ababili kukhetho lweSenate oluqhutshwe ngolwesibili. Ukunqoba kukamnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli lweMelika sekuphehle umbuzo wokuthi kambe uzabuphatha njani ubudlelwano beMelika lamazwe omhlaba achiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi Kamala Harris usevumile ukuthi unqotshiwe kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba lokunqotshwa kukankosikazi Kamala Harris kukhetho lokudinga umongameli, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxa lonkosazana Otilius Banda ongumsekeli kamgcini isihlalo ogatsha lwabesifazane edalele ePhalamende yeZimbabwe.
The Voice of America.
Oko ukala bakithi siyamhalalisela umnumzana Donald Trump ngokunqoba kwakhe kukhetho lwe-presidential election kwelemelika. Sihalalisele njalo lebandla lama-Republicans ngokunqoba kukhetho lwe-Senate. Asazi-ke ukuthi baza kwenza njani ku-House of Representatives. Siyamtshayela ihlombe unkosikazi Harris ngokukhalipha lolwazi lobuntu abutshengiseleyo kwezombangazwe. Encintisana lo-Trump, unkosikazi Harris, amavoti akhe abe manengi kakhulu, lokhu kuveza ukuthi ama-Americans amaningi amvotele engumuntu ongumama. Unkosikazi Harris ubengamanga nje njengowesifazana kuphela, kodwa ubemi njengeqhawe lezombangazo. Lathi silesiloyiso sokuthi o-Obama beZimbabwe labo bathole amandla okuzimela manqamu kungela ndaba yokuthi ungwesifazana noba ungwesilisa.
Siyabona njalo ukuthi kulabesifazana ababili abangene edalele Senate okungwakuqala ukuthi kungene abamnyama abesifazana. Singabona okunenguguquka yini emhlabeni, abesifazana labo bethola izikhundla endaweni ezimqoko.
Kuyasikhuthaza kakhulu ukuthi omama abansundu baphumelele ekungeneni kudalela leSenate kwelemelika. Lokhu kukhombisa ukuthi umkhosi wokulinganiswa kwamathuba abantu uyaphumelela, njalo lemgoqo eyayifakelwe omama abansundu iya isuswa. Kutshengisa ukuphumelela kwethu kakhulu ebantwini abansundu, ikakhulu sikhangele khona ngale kwelemelika.
Lo nkosazana Otilius Banda umgcini ongumsekeli kamgcini isihlalo wogatsha lwabesifazane edalela ePhalamende njalo emela isigaba sakobulawayo kuleli dale, ubekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Kusenjalo onqotshwe kukhetho lukamongameli unkosazana unkosikazi Kamala Harris uthi uyavuma ukuba unqotshwe ngumnumzana Donald Trump wethulwe amazwi la izolo.
We owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. Only when it is dark enough can you see the stars. I know many people feel like we are entering a dark time, but for the benefit of us all, I hope that is not the case. But here's the thing, America, if it is, let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars. The light of optimism, of faith, of truth, and service.
Lo ngumsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris obekhuluma lamalunga ebandla lama-Democrats eMelika. Ukunqoba kukamnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli weMelika sekuphehle umbuzo wokuthi kambe uzabuphatha njani ubudlelwano beMelika lamazwe omhlaba achiyeneyo. UTrump unqobe unkosikazi Kamala Harris ngamavoti amaningi ukhetho oluqhutshwe ngolwesibili. Eze engene embusweni ngo-2017, UTrump wesula inhlelo zeMelika ezichiyeneyo zokubambisana lamanye amazwe esithi okwakuqakathekile kuye yikuthuthukisa ilizwe lakhe labantu balo. Kodwa ekunqotshweni kwakhe ngumongameli Joe Biden ngo-2020, uhulumende kaBiden welula isandla njalo emazweni omhlaba okugoqela awezokazi le-Afrika esithi ufuna ukugxilisa ubudlelwano. Uthe ekhankasela ukhetho olusanda kwedlula uTrump, uthembise ukuqeda impi ephakathi kwele-Russia lele-Ukraine kanye le-Israel le-Hamas. Umbuzo omkhulu ngothi uza kwenelisa yini lokhu? Kanti njalo uzaqhubeka ngemizamo kaBiden yokuqinisa ubudlelwano baye lamazwe e-Afrika nam. Ubudlelwano leMelika leZimbabwe bona buzaguquka nam. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ohlaziya ezombusazo umnumzana Mthulisi Mathuthu.
UTrump umuntu esingathi akavamanga ukufihla ukuthi yena ufuna ukwenzani. Bona nje umuntu osegcekeni nje ovezileyo zonke inhloso zakhe. Ngakhe ke mbona i-foreign policy yakhe ayisoze yehluke kakhulu kulokhu besivele sikwazi akade kwenza kuhlandla lakho lakuqala lo mbuso. Mbona ungani uzoqhubeka enjalo kungenzeka ukuthi ube le zinto ezithile ezitshintsha lapha lala. Mbona sengathi lokhu kuyabe kusenziwa nje ukuthi kule zinto ezisemehlweni abantu kathesi ezingamenza ukuthi laye kube lokunye akutshintshayo. Ngathi nje izinto lezi ezikhona eHamas leRussia ingenza ukuthi kube lo mehluko omncane, kodwa hawu mehluko wangikhona awusoze ube mkhulu. I-foreign policy yakhe izohlala nje iyiyena le disengagement.
Uhulumende kamongameli Joe Biden ubezama ngazo zonke indlela ukuqinisa ubudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika. Singabona uTrump eqhubeka ngalezinhlelo ngalimizamo yini kumbe sokuyikuphela kwayo?
Angiboni uTrump eqhubekela phambili ngezinhlelo zikaBiden. Yebo, akasoze aqume nje ubudlelwano bonke, hayi uzoqhubeka nje ukuba iMelika akula mongameli weMelika ozikhiphayo emhlabeni azikhiphe konke konke, kuzaqhubeka okunye kusiya phambili. Kodwa iAfrika angiboni siba yilizwekazi uTrump achiseka ngalo kangako. Masikhangela sibuyele emuva, akuzange nje kube lezi hlelo sasingathi awuzimisile leziyane ezekuthi ufuna ukuqinisa ubudlelwano sibili njengalokho kusenziwa ngaboBiden. Mbona nje kuzoqhubeka kuyilokhu esingathi ordinary normal relations between iMelika laseAfrika. Kodwa awusuze akujiyise lokho Trump. Asizo lihloso zakhe lezo, akuzange kwake kwavela kahle even namhla ekhankasa ukuthi lezi hlelo ezingathi zizaba lokuqina okukhulu. Ngakho-ke leZimbabwe yona ngokwayo angiboni ukuthi uTrump ilizwe azihlupha ngalo kangako. Yebo, kuzoba khona ukuthi iAmerica iMamerica ibheke isisile nje izihlelo zamazwe wonke omhlaba elobudlelwano lazo. Kodwa ma sesibhekisisa akuveli kahle ukuthi iZimbabwe ingaba yilizwe ahlupheke ngalo, ajiseke ngalo, angathi lezinqumo angaziveze ebantwini athi ufuna ukwenza lokhu lalokho leZimbabwe.
Sakhankasa uTrump wathembisa ukuthi uzaqeda impi ephakathi kweRussia leUkraine engakhethwa, kanye lempi ephakathi kweIsrael leHamas. Sizabona lokho kusenzeka njengokutsho kwakhe yini?
Yena uvela nje obala, akulanto ayifihlileyo uTrump. Ukutshilo sibili ukuthi uzaqeda izimpi lezo zimbili, ngibona ngani yizinto azazama ukuzenza. Yizi zinto nje engathi ziyachisa kungcebethu yakhe yenhlelo. Yizi zinto ezimbili azama ngazo, azaphatheka ngazo sibili, ngoba kuhambelana lezinqumo zakhe ze-foreign policy ukuthi ufuna ukuthi kungabi lo udlwangudlwangu phakathi kweMelika laboPutin eRussia ngale. Kodwa kuzoba lobunzima obukhulu. Ingani? Ngoba impi lezi zisekuphakathi kokuchisa, imbiza echisa kakhulu. Uhlelo lwempi zangkhona ziqale yena engekho, ngakho-ke angeke nje aphongufika nje acitshe umlilo nje. Akufanani nje loku ngumlilo okuncane ukuthi uyathatha ibhakede nje ucitshe kalula. Kuzaba lokusebenza okukhulu lemizamo emikhulu ezanyikinyisa uhulumende waseMelika, njalo unyikinyise lobudlelwano bohulumende weMelika lamazwe asentshonalanga afana laboBrithani abale special relationship yabo leya.
Mnumzana Mthulisi Matutu ucubungela ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ibandla leRepublican Party selinqobile kuSenate yeMelika, selithole izihlalo eziningi okuza kupha osanda kukhethwa ukuba ngumongameli uMnumzana Donald Trump amandla okufaka imithetho emitsha engakadingi usekelo lwebandla leDemocratic Party. Intatheli izindaba yeVOA uCatherine Gibson usipha lolu daba elilethulela yimi uDaba Kancube oweStudio 7. Ibandla leRepublican Party selinqobile lathatha izihlalo zeSenate eziningi kungokokuqala kwiminyaka emine.
This is certainly a happy day for the GOP.
Lolu lusuku olukhulu kubandla leRepublican Party.
Ibandla leli linqobe esigabeni esiqathekileyo ebesikhangelelwe esePennsylvania.
It looks like we're headed in a very good direction.
Kukhanya sengathi sisendleleni eyiyo.
ETexas, owebandla leDemocratic Party uColin Allred wehlulekile ukunqoba owebandla leRepublican Party uTed Cruz.
I will fight for you, for your jobs, for your safety, and for your constitutional rights.
Ngizalwela lina, imisebenzi yenu, ukuvikelwa kwenu, kanye lamalungelo enu.
Bekukhethwa njalo abazathatha izihlalo zonke ezingamakhulu amane lamachumi amathathu lanhlanu, 435 as a House of Representatives. Ibandla le-Republican Party likhangelelwe ukuqhubeka likhokhela kuleli dale. Kukhetho lwe-Senate ibandla le-Democratic Party lithethe iCalifornia.
I am committed to taking on the big fights to protect our freedoms and to protect our democracy.
Ngizinikele ukulwa ngivikela inkululeko yethu kanye lozibuse.
Izigaba ezimbalwa ebezingaziwa ukuthi zizavotela liphi ibandla yizo eziveze ukuthi ibandla elizakhokhela e-Senate yiliphi. Lezi yizigaba ezifana le-Ohio kanye le-Montana lapho owebandla le-Republican Party u-Tim Shelley anqobe ophethe isigaba lesi owe-Democratic Party u-Senator John Tester. Ukukhokhela kwebandla le-Republican Party e-Senate kupha u-Trump amandla ukuthi akhethe abazakhokhela inkantolo yaphezulu e-Supreme Court njalo okwenza kube lula ukufaka imithetho yakhe.
With a majority for Donald Trump, he can not only confirm his cabinet secretaries without having to get Democratic support, but also sub-cabinet secretaries. There's thousands of appointments to be made within the executive branch and especially within the courts.
Ngenxa yalokhu uDonald Trump uza kwenelisa ukufaka abaphathintambo kanye labasekeli babo engazange adinge usekelo lwabameli bebandla le-Democratic Party. Kulabakhokheli abaningi aza kwenelisa ukubakhetha ikakhulu enkantolo.
Ibandla le-Republican Party lagcina ukukhokhela amadale onke awe-Congress kuminyaka emibili eyokuqala ngobukhokheli buka-Trump ngo-2017. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba ye-VOA u-Catherine Gibson lalwethulela yimi uDaba Kancube owe-Studio 7.
The Voice of America.
Ukuhlaziya okulakho okwenziwa ngumnumzana Donald Trump uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Greta Sibanda othakazelela uTrump lomnumzana Fortune Mlalazi olandeleza umbusazwe njalo oncoma imisebenzi yebandla lamademocrats. USibanda usungula lengxoxo.
Mina ngiyimbela umnqoba kaTrump sibili into ebaluleke kakhulu njengobana vele sisitsho ukuthi khona no. Sifuna umuntu oqondileyo, sifuna umuntu ozamela iqiniso. Ngibona kube into enhle kakhulu ukuthi uTrump awine. Sikhangele ukuthi silohlupho lukhona lapha, uyazi izimpilezi abantu bayafa nxa engalandela khonokho akukhulumileyo, ngoba kathi sesikhangele ukuthi lokhu asiphoromise khona yikho yini azakwenza uTrump, ikakhulukazi kumiseni izimpilezi esikhona Middle East, izimpe ezikhona kubo Russia, Ukraine ngale ikho sikukhangeleleyo.
Ye baba Imlalazi, ungathini ngokunqoba kwakhe?
Uhlelo lokuthiwa idemokhrasi luvele luhlala luyinkinga ekuthini kwesinye isikhathi impumela yokhetho ayihambi ngendlela abantu befisa ngayo. Njalo sibone ukuqakatheka kokuthi abantu babe lama-freedoms ubana bakhethe ngendlela abayifunayo. Ikubona lanxa abanye bethu besibona uTrump engani ngumuntu oluhlaza, ngumuntu ongelayo i-diplomacy, ngumuntu ovula nje umlomo noma sekutheni, engakhathalekile ukuthi ukhulumane. Kodwa abantu in their majority, both ku-popular vote la kuma-electoral college, bamvotele. So, well, yona i-democracy yakhona leyo.
Baba Sibanda, nxa sikhuluma kakhulu ukuthi i-democracy yakhona, kodwa ke kuyiwa phambili sikhangela ama-policies kababa Trump ukuthi akusoze kuhluphe yini ngasidangela into zabantu bokuza kuzobuya lo mnotho welizwe kungakhuphuka yini.
Nxa sidingakhangela Mthembo, ikakhulukazi nxa ngikhangela ama-policies la okhuluma ngawo, ngoba into enkulu kakhulu yokuthi nxa uvotelwa lapho yabo uvotelwa khona, kakhulu kakhulu kumele uqalise ubone ukuthi ekhaya lapha ukusebenzela laba bantu yini abasekhaya bayibona bawukhethileyo. Yebo, Yesu uzokhangela kwabanye abantu bemzini, kodwa ke eqinisweni elikhona ngelokuthi uTrump yena ngokwakhe uwinile ngoba ubekhuluma izinto ekade zijabulisa abantu laba abavotayo. Ngiyazi ukuthi kulabo abantu abavele emzini ababuya futhi ngokungaqondile futhi ye awungeke kubaphathe kahle. Kodwa ke mina ngokwami njengomuntu ozwisisayo ngendaba yokuvota, ngikhangelela ukuthi into yakuqala nje ukuthi nxa uza kuba ngumuntu ozaphatha abantu kumele ukhangele abantu bekhaya khona lapho kuqala ubone ukuthi badlile yini ungakakhulumi kakhulu ngalabo abantu bemzini. So mina uTrump ngumzwisisa ngaleyo ndlela.
Blalazi khonapho ke nxa sikhangele inhlelo zakhe umnumzana uTrump lapha kuya phambili akusizokuhlupha.
Sikhangelela ukubana kungabalotshintsho yebo in terms of i-policy yase-America, especially sikhangela ukuthi sokungene ama-Republicans bekuphethe ama-Democrats. However, nxa sikhangele i-American foreign policy okuyiyo esi-affectayo thina njengama-Africans, angiboni ukuzaba lotshintsho kangako. Sizakhumbula ukuthi uTrump ubevele ama-African countries ewa undermine in his policy. Sikhangele le ndaba ezike zabanjwa ngusibanda lapho kuseminye impi ese-Middle East, Russia le-Ukraine. Yebo kungaba lo tshintsho ezazifaka yena engani ngumuntu ofuna ukuba yihero ukuthi athi usestopha iwo. Asikhumbule ukuthi amazwe a-operator under i-policy ethile or under imithetho ethile. UTrump kasoze a-operate eyisayilo yedwa, uzabe guided by umthetho. Yebo ule majority ku-Senate ukuthi uzenele usukwenza ezinye izinto, kodwa-ke kuvele kule ama-relations ade khona singazi ukubana uzenelisa yena ukubamba isithembiso sakhe sokustopha impi yase-Ukraine. Uma engenelisa sisazibuza abanye ukuthi uzabe ekhulume kanjani labantu abanjengaboPutin, because kaba zake babe ngabangani be-America. Kuzabe sekukonfirma-ke i-suspicion eyayivele ikhona ukubana even lokhetho lokuqala i-Russia yayi-interfile izama ukuthi uTrump awini. So well, sisazobona ukubana kuzahamba njani.
Ye khonapho sibanda nxa sikhuluma ngakhonokho-ke ukuthi ukudlelana namanye amazwe kukhanya khona ngale Ukraine kulabanye kanti bathi kuzahlupha kakhulu, kube sekubuya i-Russia enxa yesikhuluma nje kulabanye bathi ayitoyitoyi khonale bezikholisela nje besithi hawu yikho kade bekudinga. So khonokho-ke okwe-foreign policy ungathini ngakho?
Kakhulu baba, njengoba ningitshile nje ukuthi khona uTrump uthembisile kakhulu, ngoba kimi ibe yipoint enkulu kakhulu okuyikuthi ngabe kade ngilelungelo lokumvotela, bengizamvotela kakhulukazi nxa ekhuluma ngathi. Njalo futhi nje yena ngokwakhe i-foreign policy yakhe inhle kakhulu ekutheni umuntu okhangelayo atshele abantu as it is ukuthi hhayi madoda, lokhu elikwenzayo kuvele kuwrong. Ikakhulukazi nxa ngibhekile ngendaba ze-Ukraine le-Russia, ungakhangela ukuthi uTrump indlela ayitshoyo utshilwe kuhle ukuthi hhayi madoda, ukuhloniphana yinkalakatha. Singahloniphana kuyayenza ukuthi khona sibe le-self world. So ngaleyo ndlela mina ngumthatha njengomuntu ozayenelisa ukufeza izinto zakhe azitshele abantu, ngoba umhlaba lo baba udinga ukuthi abantu bahloniphane. Nxa abantu sebehloniphene kungela muntu ongena azo-challenge omunye umuntu emzini wakhe. Kongale ndlela ezokhuluma laye ngenhlonipho, ngibona ngani umnumzana lo angazwisisa ngcono ngaleyo ndlela.
Lapha lizwe umnumzana Greta Sibanda othakazelela umnumzana Donald Trump, lo mnumzana Fortunate Mlalazi olandela ezombusazwe njalo oncuma imisebenzi yebandla lama-Democrats, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Ku-Studio 7 salibonani umdluli lapha eGwanda. asibongise indoda yamadoda uTrump, hayi uchayile. Lo manje singamthembi, hey uTrump akathembisi la. Indoda liyane ifana ukucabanga kwayo kufana labo Putin. Sengathatha leyo advantage ukuthi vele bulale iUkraine beyiqedelele ingasavuki. At the same time hayi sicabanga ukuthi hayi mhlawumbe uzokwenza okungcono beqeda izimpi lezo. Into engicabanga kakhulu ngamademocracy abulewe ikuyinvesta kakhulu ezimpini. Ngabe baqeda izimpi lezo kumbe kube kungaba nganeni.
Studio 7 linjani? Hayi mina mphilile. Qhubelekani phambili bantu bakankulunkulu ngomsebenzi omuhle msebenzi wenu olenkazimulo. Khuluma ngelokhu ezena abantu bezane laba bathabela uTrump ukuthi usengenile uzakhipha ama-sanctions. Ha baphambene laba bantu bathi ye ulokhu zena uBiden ubebulala abantu ePalestine. UTrump kazange athathi ilokhu zena ePalestine athathi ilokhu zena atshintshe i-capital city iJerusalema leyana anti bayinikwe nguTrump. IJerusalema ingaphi ingaphi anti isePalestine anti bayinikwa nguTrump nguye wathi kabathathi iJerusalema ibe yi-capital city ye-Israel yayiTel Aviv. Before Trump yayi Tel Aviv, the capital city ye Israel. UTrump nguye wabanika iJerusalema leyana bayenza i-capital city yabo. Kuyinaza kutshintsha uTrump. Izinto ze-Amerika ngezokukhulumelana isozi ukuthi ubongivuku uzamule usukhuluma imithetho ukuthi yenzani usuhamba lechaya abantu hamba lekulala uzibani. Ngalo kuyahlalwa phansi kukhulunywe kulandelwa i-constitution. Akuona lokuthi uthiwa ED 2030 ED. Bomvuku uzamula usithi 2030 ED ayisikho. Ngalo kuyakhulunyelwana. Kuyahlalwa phansi kulamadali kulabo senate kulani la uTrump noma esithi uzakwenza lokhu lalokhu kulokunye angakhona ukukwenza bayamtshela ukuthi akwenzi lokhu angabongigijimela izinto lokuzinge zaphambili la ngemuva hayi kulungile studio sef
izilima lezi ezezanu PF OB kuthiwa ngobelief gawule labo izilima zabantu lezi ukhuluma ngokuthi ye uDonald Trump unqobile ye unqoba uKamala Harris obulala abantu. Kukhona abantu ukubulawa kwabantu okwehlukene lokwalabo ababulalayo eZimbabwe. Yho hayi linabantu bezantu. Igijimela ukukhuluma into zangaphandle ukuthi ye uDonald Trump uzokwenza ngcono. Akulazi Jesu zenotho azozesula ngoba la kuqala kwakwangena kazange asule lutho lingajabulela into engekho. Izilima zabantu lezi. Ukhuluma ngokubulawa kwabantu be-Israel. Abayini abeZimbabwe labo elibabulalayo bona kasobantu. So lizenza abakhokheli abaqotho nxa licabangela abantu bangaphandle kwamazwe. Ye hayi lina liyanyanyisa mani.
Sambona Studio 7 njani? Ah siyabonga. Hey siyezwa bakithi nabo gawule baphawula impela ababulala abakhulu bathi abanye ababulali. Umbulalo omkhulu bona abanye ababulali njengoba nawo beZNPF babulala abantu abafika ku 40 something thousand namhlanje ukhulumani yena. Hayi akunzima. Hey kodwa bakithi nje siyacela ukuthi sicela indaba zakithi nathi bakithi.
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lilakho kusithumela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyela inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zanalezo ezithi +1 202 465 0318. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi uzakwenza kube lula ukuthi anike intambo zombuso owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Wethule lamazwi ngesikhathi ekhuluma lentatheli zindaba ese-White House khona lapha eMelika kulandela ukunqotshwa kukankosikazi Kamala Harris kukhetho oluqhutshwe ngolwesibili. Kuyikho lapho akhulume njalo ngokuqakatheka kokuhlonitshwa kokhetho kuleli esithi laloba ibandla lakhe linqotshiwe ukhetho luqhutshwe kuhle njalo baza kuba belandela la konke okusemthethweni esithi uzakwenza konke okusemthethweni njengokwethembisa kakhe njengomongameli ukuthi kube lokuthi umnumzana Trump onguye onqobileyo athatheke amatomu elizwe gulo kuthula okungela ukudonselana njalo ekhuthaza ukuthi sakuyisikhathi sokuthi kube lokubambana kwele Melika. Kungumbiko okhulunywe njalo ngumnumzana Donald Trump ngesikhathi ebonga abalandeli bakhe ukuthi benelisile ukuthi bamvotele waze wanqoba kulolu khetho. Live talk namhla kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngokukhethwa kwabesifazane ukukhetho olusanda kuqhutshwa eMelika. Singayehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba yabezikhokhela. Abakubandla lamademocracy bathakazelela ukunqoba kwabesifazane ababili kukhetho lweSenate oluqhutshwe ngolwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube Lisale.
Chedu cherera izvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm
apo tinokupa inawu muririmirwe Shona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.